Mutungamiri webato re Front for Economic Emancipation in Zimbabwe, uye vaimbo vemumwe vatungamiri vechidiki muzano PF vaGodfrey Tsenengamu, vanoti zvinhu zvinakumira zvakanaka munyika, izvo zviri kupa kuti vechidiki vakawanda vatambure.
Upenyu vadiki vemuZimbabwe rinenge basket ratizirai mukoma kuti ukurukurukwa ukurichirudunuka vechidiki vazhinji vari kudya nokuti zvironda vazhinji vagere mudzimba dzavabereki nekuti havasi kukwanisa kuzvichengeta pachavo panobuda zuva vechidiki vanenge vatumira pamusuo webetting hall kuti pamwe vakabheja vangava neucho uviri
vechidiki vakawanda vanoti vanongonzwa sengano kuti nyika ino yaimboerera huchi nemukaka sezvo ivo vari kukura vachinonga svosvine muromo kunyange varipo vashoma vanoti mamiriro ezvinhu anotendera kubudirira kwevechidiki mhomho iri kuti iri kuyaura nenhamo wechidiki uya ari murimi munzvimbo yechegutu muzvare Rumbidzai Matonga vanoti mazuva anokuenda kuzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro netarisiro yekuzowana basa riri nani kupedza nguva
zvakaoma shamwari izvezvi zvindiudze kuti graduate rinonzi rinotambira $200 per month uchaita makore mangani kuti iwo ushande uchiwana $200 kuti uzogona kuti uvake imba vanhu vanogona kuratidza chinhu vanhu vanenge vakati vachingopedza mafomufomu vavatotanga kutohasila vari mumastudies kwete munhu akatanga akaenda kuyunivhesiti by the time yaunopedza wakuda kutanga wokudzidzira masystem emumastudies it will take you makore
mumwewo wechidiki uye achishanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShechiriga vanoti havaoni remangwana revechidiki rakajeka
vashoma vacho vanoshanda vazhinji vacho miripo yavo haikwanisi kuti vagone kupedza mwedzi vazhinji vari kurarama vachitayaya neyo yavanoti pachirungu end to mouth zvokuti pakupedzisira hakuna mwana wechidiki kana kuti vashoma vangava vane mari yavanogona kuisa parutini kuti vagone kuita mainvestments kuti vagone kurongawo upenyu hwavo
asi mukuru wesangano revechidiki reYouth Vibes Africa Consultancy muZimbabwe muzvare Rovarashe Miti vanoti remangwana revechidiki rakajekesa
ramangwana rakajeka tichitarisa kuti vechidiki vave kuziva kuti aiwa tikasava isu vanotungamira tikasava isu vanofambidzana pamwe chete nevechikuru hakuna kwatiri kuenda
vakafanobata chigaro chemutauriri wevechidiki muCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti pakasaita shanduko munguva pfupi inotevera kumberi kune rima uko
zviri pachena kuti tikaramba tine hurumende yatinayo iyi isina hanya nevanhu isina hanya nekusunga mbavha dzinoba ufumi hwenyika isina hanya nekuti vechidiki vawana wacho uviri vazhinji vacho vanosvika mukufa vasina kana kubata inonzi payslip zvazvinoreva ndezvekuti vechidiki vane mukana mwedzi mishoma shoma ichatevera yekuti vavhotere hurumende ichaita kuti vasamuka vakangogara pamabridge
hatina kukwanisa kubata vanotungamira vechidiki muzano PF sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatumirwa nestudio 7 pataenda pamhepo asi gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti mikana isaruraude munyika naizvozvo vechidiki vanofanira kusagarira maoko
tiri kuona zviri kuitika mumamainzi edu tiri kuona zviri kuitika muagriculture tiri kuona zviri kuitika mutourism mabasa ari kuwanikwa achicreatwa nemazimbabwe nezvirongwa zviri kuitiwa nehurumende yedu yezimbabwe vana ngavatore mikana iyoyo vamhanyidzane navamwe ukasarira ipapapa unozozvidemba
nyanzvi inoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wetsvakurudzo musangano reZimbabwe Democracy Institute vavegezela kumbo vanoti vechidiki vanofanira kuziva kuti remangwana riri mumaoko avo
kuti mayouth atransforme tinoda inonzi political consciousness kuti mayouth otanga kuchicultivatewa political consciousness kuti vazive kuti nyika chii kuti zvavanofanira kuita munyika yavo chii akaita political consciousness ndopaachatanga manje kuchishandira nyika kuchitanga kuita presa muhurumende kuti irilize mabasa hurumende inenge isingarilize mabasa ibudiswe nemayouth because vane manumbers
dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinoti hurumende yaita kuti vechidiki vaite marombe ekupedzisira anokumbira fodya moto nebepa vasingakwanisi kuzviitirawo kana chii zvacho ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa.